You're listening to 3 Mob Radio.
Okay, you're speaking to Baba Inles Konjo at TKP. We are from Skies Metro FM in Bulawayo. Hello? Okay. We have got a few questions we'd like to ask you, sir, if you don't mind.
No, it's okay.
All right. What is the budget?
Okay. Muchita ora maringene zvei kana muchiti budget.
What is a budget, sir?
It's a definition of a budget.
Define, yeah.
Budget is
Rei mu budget chi mukuda chiimi.
Aiwa.
Tuna kuziva kuti I budget kuyini.
As you know, manje okay, pandiri okay, munokwanisa kundifonera kana na 2.
No, we want to why are we calling you at 2 honorable? Why should we call you at 2?
Okay, because ndine nchida kuziva kuti muda kuziva chiine zvebudget.
Toda kuziva kuti budget chii.
Okay, government iri kuziva here kuti muri kubvunza budget kuma MP.
Iwe tiri kubvunza iwewe. Sibuza wena honorable, ikuini budget.
Apa mukundiseka here pa radio?
No, no, sorry sir.
Aiwa. Pane zviri kuitika pa side up.
Aiwa, kana mukundiseka pa radio then mabvunza kuti budget chii, inini ndiri kuti izvezvi handikwanisa kukupindurai. Ndikwanisa kukupindurai na 2. Mose.
Why at 2?
Aiwa, ndiri kuti ndipei time.
Why? Time to do what, honorable?
Ndikwanise kugara pasi ndotarisa kuti muda kuziya nezve.
Ukuda kuno Google and.
Aiwa, ndi Google. Ndichango ndi.
Kana
ari kuseka.
Aiwa.
Mabhosi enyu ari kuziya kuti muri kundiponera muri kuseka here.
Aiwa. Honorable. Honorable.
Yes,
Mbunzo, wekupedzisira, munogona here kuspela economy?
Economy. Okay, your questions, because you need some journalists and you must write them down. And you must write them down. And it more is strategic. Quite a good one that economy. The economy is not here. And it. Taka ndingo kwanza ngoti nyongo tanga ngoti wa tare ekonomi dino siyana ye muno omu ye kuru ite na tuchombo wa umuda wa South Africa dino jino to siyana ashpana anandit taka musa ndi spe pressure pa shini zisina basa andit chiri bizi yesus kukadira nyika kuti shini jina ake ni muri bizi kuti vunja ma questions as nane basa re
I'm going to spell it at 2 when
that end at 1
alright, but please next time munobvunza very serious. Dai muri kundibvunza kuti what is your take on the new currents iri kuda kuuya kana kuti zviri izvo zvamuri kundibvunza.
Okay, achatenda zvikuru honorable, muve nezuva rakanaka.
Hello.
This is a 3 Mob Radio production. www.3-mob.com